A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, July the 29th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the socio-economic hardships faced by millions of Zimbabwe due to the failing economy.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join in the conversation right away by going to at VOA Zimbabwe, at VOA Shona, and at VOA Life Talk. And we are also live on our websites, which are www.voashona.com, www.voandebele.com, and as well as www.voazimbabwe.com, so you can join in the conversation.
The deepening socio-economic crisis is taking a heavy toll on millions of Zimbabweans who are growing increasingly desperate for survival as prices continue to go up. Just today, the company that manufactures sugar, Tongaat Ulet, announced a price increase effective immediately.
And on the other hand, the public continues to struggle with shortages of bread, fuel and electricity. And to beat the price shortages, ZANU-PF has introduced in Tunga makeshift bakeries that many say are outdated and clearly an embarrassment for the nation.
Indeed, that's what we are about tonight. If you want to join the discussion, njengoba sesichilo nje silama nombolo ongasixhuma kuwo, uyakwanisa ukusithumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318, kumbe nxa ufuna ukusitshayela live siku 001-202-619-2077. Sikhulumeni ke sizwe imbono yenu ngokukhwela mahlayana kwentengo, ngoba sibonile lamhlanje inkampani yechukela iTongaat Ulet isazisa ukubana iprice, intengo yechukela isikhwelile kuqala nje lamhlanje. Ngiphe umzekeliso, ichukela i-1 kg ebiza imali engange $4.99, i-brown sugar le. Bathi isibiza imali engange $8.61, kuzokuthi i-2 kg ebibiza $9.98, isithengiswa $17.22. Ngakolunye uhlangothi, izinto ezijiyeneyo ziqhubeka zisilela elizweni. Sikhuluma ngesinkwa, sikhuluma ngamafutha ezimota, sikhuluma ngegetsi, i-electricity phela. Bayakhala abantu abaningi bathi hayi akusaphileki eZimbabwe. Ngokunjalo sifuna ukuzwa kini abantu beZimbabwe, abantu abahle, ukuthi kambe liphila njani esimeni esinje.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nhasi pano pachirongwa chedu cheLife Talk. Tiri kutarisa isu kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, nyanya mitengo yezvekudya. Nhasi taona isu kambani yeUlet Tongaat ichitaura iyo kuti yakukwidza mutengo weshuga. Yataurwa namukoma Nkomo panapo kuti eshukela. Hanzi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu zviri kuramba zvichikwira. Uyezve tine vamwe vatori palife yedu pari zvino. Uyezve tiri kunzwa Tunga kuti tine mutunga munyarikani wedu wekutanga vamasimba kuchera vari kunzi vari panhare pari zvino. Hameno regai ndivachingamidze. Alo, vakuchera makadii yenyu?
Makadii.
Aiwa tiripo tiri kutaura nemi tiri kuno ku studio 7 tiri kuona nasi tanzwa kuti zvinhu zvakadai se sugar nezvimwe zvawanikwa zvichikwidzwa mutengo. Munoona izvi zvichirevei pamararamiro emunhu zuva nezuva?
Zvinongoreva ndezvekuti mararamiro avanhu ezuva nezuva anenge achiwedzera kuoma. Mucharangarira nemi kuti mumazuva apera aya pakaitika kuti mafuta ezimota akakwira kusvika $7.47. Nao mafuta aya kukwira kwaari kuita hakuna kumira ipapo. Hatisati tanyatsoziva kuti kukwira kwachona 15 yachona yavari kushandisa kuti vakwidze mafuta yakamira sei. Saka zvazvinoreva ndezvekuti nguva nenguva zuva nezuva kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kune kuchiomesera vanhu, nekuti chiri kuitika ndekuti vanhu havana vazhinji vanoshanda vanomukira kubasa havana mari yavakawedzerwa. Hurumende iri kuti yakapa vanhu yavaiti cushioning allowance $400 but ndeyemwedzi unowu uye inenge ichipinda mugomba ragara ravapo kare kubudikidza nekukwira kwakamboita mimwe mitengo makare kare. Saka dambudziko ritoripo ndevekutoti mitengo iyi iri kuramba ichikwira zviri kukonzera kuti vana veZimbabwe varambe vachitambudzika. Zvinonobatanawo nenyaya dzekuti hatisati tanyatsokuva nesolution kuti maus dollars mutengo yawo wakamira sei. Ichokwadi kuti red the black market harisi kukwira hari zvakanyanya pamazuva apera aya, asi ipapo pariri red rachona even reserve bank ranga rakusvika kuma 8.99. Saka zvazvinoreva ndezvekuti dollar iri richiri kudhurira vanhu kuti vange vachiri wana vanotenga zvinhu kunze kwenyika. Zvizvizorevawo kuti zvinhu zvatinenge tichizoshandisa munomu zvichidhura.
Aiwa, tinokutendai vakuchera. Ntunga, I think we had a caller but they dropped. So let's see what our people here are saying on the VOA Facebook page. Nokuchingamidzai tina Disciple Madanire vari kuti vari pano vari kuona nesu. Nicodemus Matari, Rwanza, I'm watching you from live from DRC. Nicodemus ari kuti muri sei ecosystem havina mukoma nkomo. Ntungamiri hanzi muri sei. Choga M ari pano ari kufona ari muno muWashington DC. Tichamboedza kufona tikuona ne 202 number tinzwe kuti vari kuti chii. Courtney Mepi, Courtney ari kuti ndifonerei please. Tina hanzi ingatadze kukwira sei mitengo. Ndi Courtney Mepi Courtney, top fan wedu wepano pa VOA Facebook page yedu. Hanzi kuchiredzi kwakapiwa mumwe murungu wezano asiri kana kumborima. Hanzi asiku kana kumborima hapana zviri kuitwa ikoko kupurasi kwake ndokutaura kuri kuitwa nasisi Courtney Mepi Koti vari panapa vanenge mukoma vari kuti sugar Ntunga ingaregedze kukwira nekuti vari kuti kuchiredzi uku kunenge kwakapiwa kune dzimwe nhengo dzebato rinotonga rezano PF asi kutaurawo kwavo hatiziva hatisati tanyatsonzwa ndo zviri kuitika here. Over to you Ntunga.
Ndizvo mavhi kuchera asikhangele intengo zechukela elimhlophe iTongati Hewlett imemezele mhlaka 3 ngenyanga edluleyo ngoJune ukuthi ichukela elimhlophe elilesindo se 1 kg intengo ibi $5.22 leyo price ikhwelile namhla yaya ku $9.04 then i 2 kg ibi $10.44 namhlanje sikhuluma nje i $18.04 increase about $8. Uthini ngalokho, kambe kuphile kanjani?
Ukuthi silodubo olukhulu kakhulu lapha elizweni elokuthi intengo ziyakhwela zilanda i-US dollar i-price ye-US dollar kodwa ama-salaries abantu bawakhweli nge-rate ekhwela ngayo intengo. So udubo esesinalo kathesi ukuthi sesilentengo ekongayo kakhulu uwedlula uwedlula ama salaries abantu bese kuba ngokuthi abantu bahlupheke bese kuba ngokuthi abantu bahawule lapha eZimbabwe ngoba intengo le ayisiyo ndaba yothi ikonge kakhulu kodwa abala esikhwameni imali ezokuthi bathenge abantu abasebenzayo uzakhumbula ukuthi ikhathesi senzo zikahulumende ezinye zangkhona bayasebenza 2 days abanye bangkhona bathi sifuna ukuthi senze 1 day ngoba abala transport abakwansi ukuthi baziphilele ngendlela ababayikhangelele yona ukuthi baziphilele. So uzabona ukuthi uDube esilalo lukhulu kakhulu elokuthi kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singaliqeda njani.
Mhm, siyabonga kuchera eqhubeka ubambile. Mavela sanzi nemtereri silomlaleli ecingweni. Wakati yakho mtereri.
Mushi makatimba emuraideri.
Ai wathi riwadi tukutaura nani uye zvemuri kupi?
Right mugauri ndiri muHarare.
Ah, ndo matukutoda muHarare. Makamira sei tiudzewo panyaya yemitengo yezvinhu kwakamira sei kuHarare uko?
Pakaipa ndaona nasi yashuga yapira zvisingaiti.
Ehe, mamuchimboitenga mari uyezve nasi yanga iri pamari.
Nekeshi zvangaita ndotengesa nekeshi yepanze, vangachitengesa ne $10, $9.
Mhm.
Nasi ndaona vari kutengesa ne $13, $14.
Mhm.
Then mashops umuchiswai pane eko keshi ndaona iri kuma $17, $18.
Okay, wosaka panze pechitoro vanhu vanenge vachitengesa keshi. Mari yacho inombotitsike mbichana asi ukapinda mustoro uchiswaipa mari inobva yakwira nekuti uri kuswaipa.
Inobva yakwira bhozo ukatenga neeko keshi yana kuswaipa kana pari panze unototanga watoita cash out watombotsvaga mari waitenga nepesendeji zvakare.
Aiya zvakaoma. Saka poitwa sei apa manje?
Ndiri kuona pa zvavaiko zvinezvi kuzi kuti tichi kana vanhu vari kumabasa vawedzerwe mari zvinongoramba zvichikwira pakuda kutongoti vanhu havambogara pasi vataurani vaviri ivava.
Ui mishuviro yenyu ndeyekuti vari kuita zvematongerwo enyika havataurani ndevapa ava muri kutaura?
Havamunangagwana vanelson chamisa.
Aiwa ndizvozvo
pana kutaurana because havamwese havana basa vakataurana tu ivavava bcause takazviona paipai 08 paipai pakataurana vamugabe nevatsvangirai takanga tatu mukenani chaivo.
Mhm.
Iko zvinezvi nezvakazoitika itika zvai situation is tense.
Aiwa mashoko makuku tiwayo.
Mavunga $42.
$42 maji $42 iroro ra izvi zvaita $4 zvichiita $42 iro.
Ko chingwa chiri kuwanikwa here tambunzwa kuti pane chingwa chiri kubhekwa kuma offices anopf uko chiri kuwanikwa here chingwa?
Ayo atwo akakapika rike kakango commission wakashanda 24 hours akuna chingwa chidonetsa iyo zvinozvi chikutengwa chingwa ne $8 chingwa chinofanira kunge chaita dollar paiva
chapa $8
chapa $8 ndakato chitenga nezuri ipapa pane $8 nhasi chaisina towanike kwacho.
Aiwa mashoko makuku. Tusaka imimi kuti munyatsorarama imi nemhuri mune chida mari yakawanda sei uyezve mhuri yenyu yakakura sei?
Inini mhuri yandochengeta tokuti almost 36. Saka mari yatoda ipapo kuti titoropedza mwedzi inotosvika kuma 4000 RTG zvino.
Iri kubatika here manje hanzvadzi?
Haiwanike zvachose. Haiwanike.
Muri kuita mabasa api?
Ndirimo mukati mugovernment imomo but mari yacho ndofunga haitosvika 1000.
Saka munozozvikwanisa sei kuti murarame zuva nezuva?
Ndipatiri pauda kutodhobha dhobha kuti wakasvitsvaka kamukani kokuti umbobata bata apo uchienda kubasa wakashaya zvokuita haunotogorera mhuri kumusha.
Aiwa mashoko makukutu. Saka yangovabata wabata?
Ya zvaa zvokutodhobha wakaita kana wokuti waona wakanga wakupuwa imwe mari extra kana wasina zvokuita zvimwe zvese hayo pakupedzisira ndipo avazhinji vacho vamwe vavakutongoita give up.
Aiwa mashoko makuku. Tanzwadzi muve nezuva rakanaka.
Mwari wakuro pafazi.
Thank you so much.
Si pendo kekuwe kuchera. Ngingabona omunye bala ngama pekaris lawa. Ase sungulwe izanu PF. Omunye besithi ungani isilugu senkuku. And you know, I see where that person is coming from, because that's exactly what it looks like from a distance. Angazi kuchera njengoba isinkwa sisilela elizweni ukuthi kungaba sokulobuvelo yini, kungaba sokungcono yini after ukuintroduce kwama bakeries lawa izanpf.
Angabona ubungcono bakukhona ngoba lapha ngihlala khona njengomola leli osanda kukhuluma isinkwa bengisithenga mina nge-$8. Ngilabantwana ababili abayi-S4. So bayazekhangelela ukuthi bathwale ama-large box alesinkwa. So kumele ngisidinge isinkwa at $8 aloaf. Kodwa asisatholakali ezitoleni. Even amabhekari lawa angavuya, kumele ube ne-flour engatholakali khathesi. So engaba khona sibile amabhekari ayasebenza kodwa azaswela ama implements awokusebenzisa awuthi balungisa isinkwa sangikhona. So ayisilo elokuthi asila mabhekari eneleyo. I-lockdowns siyazi ukuthi ivalile koBulawayo ngeviki ephelileyo. So kutho ukuthi i-capacity yokuthi isinkwa silungiswe lapho ezimbabweni ikhona inkulu kakhulu. Kodwa into ezokusebenzisa zangakhona iflower lengqoloyi efunakala yiyo eyabe ingekho. So nxa kuyukuthi uzazinikeza amabhekari akutho lutho ngoba ingqoloyi iyabe ingekho. Siyabe siyidinga ku-black market le-flower yangkhona yabe iselakala. So udubo lwesinkwa luyaqhubeka lukhona ngoba into zangkhona ezothi siphekise sisenze ukuthi siphekise isinkwa siyabe zingekho.
Kube kubambile mnumzana kuchera Anzi mavine mumu achinyora pa Twitter pa anzi tuma bakery situacho tunenge tunzimbo tuwe kuma mishatu yati yate kuchengetera huku
pana anyora pana panofunga ye munu aripa Twitter aripa VOA show na Facebook page Clinton Guta arikuti zano PF izi ashanya Twitter anzi zvinenge zvirugwi zvehuku. Kuti panga biki rwe chingwa hazvina maturo chokwadi ndokutaurwa kwaari kuita ipapa Ashura kuti aiwa mabhekari yadai anyatsoitwa chaiwo chaiwo mabhekari. Asi ndiri kunzwa kuti tine muteereri aripo panhare. Hello caller.
Hello makadizizi.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaurawo naMr Diamond ndiri paDurban.
Yeah, Mr Diamond vepaDurban, taurai tinzwe muri kunzwa iri mudandarwe.
Mune rusarura mgoma. Muri kukwazisa sisi vega. Mgoma havazi kukwaziswa.
Aiwa mgoma tanga tichauya mabhabika mazandatika. Magadi mgoma magadi.
No, three boy, dendrai mberi.
Ya, ndafara kupinda muchirongwa. Na uye mtengo iri kukwira kuZimbabwe kai. Zvinhu zvachona maitikiro azviri kuita hazvina kurongeka. Because makatasa strategy avari kukwidza nayo mafio awo ndo ari mitengo mumashops ikwire. At the same time vanhu vari mumashops vatona especially vano manufacture zvinhu zvacho havana magetsi. Ndanga ndiri kuZimbabwe few days ago ndakaona kuti vamwe vanhu vari kusacrifice kushandisa magenerators awo kuita production. Saka zvinhu izvozvo makatasa kuti shiro yavachashandisa wakada kuisa malow prices hapana mabenefits avana vanhu. Apo vanhu vachizoda kuzohoreswa futi mari. Saka pachokwadi government iripo izvezvi zviyaremerwa. Hapasi china solution yandinoona vachikwanisa kuti vaburitse situation pairi kunavo.
Asi midai maiwana mukana wokutaura navo ivava vemuhurumende maiti chii panyaya iyoyi?
daenda andine mukana wekutaura nawo pachokwadi chaizvo chaizvo vanhu ava ngavasiye zvokunyara zvezve kuti anoo kana kuti tamisa mwana fiki kana kuti uyu ndiani pakuda nhaurirano ine musoro isiri yavari kuita mahumbo ari kutamba achiita yayo pakuda nhaurirano ine musoro inoita kuti vana vezimbabwe vagone kusununguka matambudziko avari hazvisi magara atinoita nemararamiro atungira tiri musango munomuka hazvifadze netosina tinoona nyika ichingoenda zvakadaro kuita sekunge hapana vari kutungasirira but varipo zvinhu zvacho zvakakwidzwa havana chavanotaura ende makatasa ivo ndo vanozvitanga nefuel zvabva pafuel zvaakuuya kumai kumafood stuffs zvinoafecta munhu wese ende masalaries ari kuora vanhu makanzwa mari dzachona dzimwe dzinozvisatisi hazvitombobatsire chomu
aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo mukoma Diamond vari pasouth africa apo kunge manga muinesi pachirongwa
aiwa tinotenda murambe muchindifonera ndinombozama mazuva ese but hei foni iri kuramba kuzopinda handafara nhasi vandapinda wavo
aiwa chirongwa ndechenyu musatye pindai zuva nezuva muchitaura imi kuti zvakamira sei kwamuri ikoko
tinotenda
sizwe lapha uthabalaleli abasekhasini le-VOA Ndebele bona bathini kulo alarm sithole uthi wena we are in Dark City today ukhala ngamagesi usithola ngazi ukuthi ungaphi kwelizwe kodwa uthi hayi akula magesi lapha khona kuzoba lo msunduzwa Ndlovu indlovu enkulu ithi yona kunjani Mr. Nkomo lapho emsakazweni hayi siyabonga Ndlovu selethemba lawe usiphilele uSidney Lwadle Mdluli uthi wena ukubusa abantu ngenkani vele kulomthelela omubi izanu ayivume ithi yehlulekile kube le interim government ezabamba okwesikhatshana abantu bazikhethele upresident wezwe ngumdlulike lo uyafaka le nombolo zakhe laphana sizazama ukufonela mdluli siphenduke kuwe mnumzana kuchera kodwa singakayi kuye abasanda sixhuma singumsakazo westudio 7 njalo sikuhlelo lwe-live talk udaba esingalo namhlanje sikhuluma ngokukhwela mahlayana kwentengo yezinto ijukela likhwelile lamuhla kanti amagetsi isinkwa le-fuel kuqhubeka kusilela lakho elizweni mavai here we have our second guest
yes we do hello Mr. Ngwenya
That's Rejoice Ngwenya, by the way, an economic analyst.
Hello, Mr. Rejoice Ngwenya. You've just been eloquently introduced there by Mr. Nkomo. Welcome to the program. You know, today we're discussing about the economic situation in the country. What's your take? We understand that sugar just went up. And one of the manufacturers, Hewlett Packard, was today announced that sugar has gone up. What's your take?
Well, good evening. Well, I think obviously it was inevitable because, you know, when the price of this fuel goes up, the pump price, it tends to have a repercussion, you know, across the board.
Mm-hmm.
But it's because also that the pricing of the fuel is kind of distorted because if the U.S. dollar is plus or minus 8 to 10, RTGS,
mm-hmm.
it really means that at $7 something, we are buying fuel at slightly less than a U.S. dollar, whereas the U.S. dollar is generally used for pegging prices, in this country. So you can see that the industry is really under pressure to try and compensate for the loss of the US dollar pricing, circulation, so that they are able to replace their commodity with US dollar, which they buy either at interbank rate or off the black market. So it's a bit of a distortion, though. But it's an evil that we have got to live with for the time being.
Mm-hmm.
And udaba lwemiholo Baba Ngwenya ungakuchasisa njani ukuthi intengo yama commodities ikhwela mihla lamalanga kodwa ama salaries impatalo zabantu zimi ndawo ama salaries are not going up.
Yeah, lokho kukhanya kuyahlupa ngoba siyazi ukuthi nge-economic strategy bangaze bakhweze iholo yabantu intengo yemali inflation la iyakhwela ilandelana nemiholo engibona ukuthi engcenye bazama ukuthi behlise esingathi khona i-demand yezinto ukwenzela ukuthi abathengisayo behlise intengo yabo kodwa siyazi phela iZimbabwe vele into ingavele ikhwele intengo yakhona kabasehlisi so kuqakathekile ukuthi imiholo yabantu sekukhangelisiswe ukuthi i-basket lakhona yibalini ukwenzela ukuthi laba abahola imiholo engaphansi bajuze umholo ongabagcina inyanga iziye kuphela kodwa laba abama-10,000 yusa ngenyanga laba vele bakhanya vele abalandaba kodwa laba abanemiholo emincane yibo angathi bayafijeka.
And just to play the devil's advocate, does that not justify charges by the government that business people are just being greedy and unscrupulous?
Well, I mean, in a way, that is true. Because, you see, when you are running an economy that is controlled by cartels and crony capitalists, mm-hmm. it is very easy for these guys to collude. I mean, the bread companies can sit down together and say, what do we charge? The oil companies are a cartel. Electricity is run, by supplied by one company, and so forth. So our economy is controlled by small cliques of individuals that can be able to connive. So I think in that respect, the government may be right because we just assume that if the government were honest in completely opening this free market, the market, to make it completely free, so that there is competition from as far as Honolulu, anybody who can supply anything, whether it is electricity or fuel or bread or wheat, is allowed to do that. My belief is that it can put pressure on the local suppliers because they keep going to the government to say, if you open up the borders, we are going to destroy the industry. But meanwhile, there's no industry to protect anyway. So this protectionist and the catalyst type of business in Zimbabwe is really, pushing the price upwards.
Mm-hmm. Mumbo batama kadaro vanguinya chadzuka kwa muri. Hello, caller. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri wadi. Tukutaona nani uye zwemuri kupi?
Iye, ndriku Botswana. Murutaona na Vamhlanga.
Vamhlanga, Magadi iko.
Tiri kwedu anzo Magadi iyo.
Aiwa, tiri wadi zwedu taurite nzwi.
Inini sisi ndafunga sauce beer.
Mafunga sauce beer.
Unaona chinondirwadza ndechekuti ndikatarisa vana vatongo gara. Ndikatarisa vana vachitepo ndo vana Jason Ziya papa moyo vana mbuya nehanda vana kaguvi kuti vakafirei chaiko ndo kuti vakafira mahara
sei madaro
muona kuti chinondirwadza ndechekuita sei kuti shuwa varuma vakarwa hondo ndo zvavakarwira here izvi ndorwadziwa zvimwe zvisingaiti ndo saka ndichiti ndafunga Salisbury nokuti isu saiza ichiri Salisbury mukaka waiuya murodhi uchitengesiwa chingwa chichitengesiwa tichitenga zvino kana unotaurira kuti shuwa varume ava kuti vakagwira hondo kuti vazadze zvigayo zvedhiziri muHarare vachibvisa vachiti havadiso bheri kuti vaigwira kuti vaise nhasingeni vaise uyu zvigayo nezvibhorani nekuchera mugodhi hanzvadzi zvogwadza zvimwe zvisingaiti
saka poitwa sei manja
munoona kuti apa poitwa sei apa inini maonera angu ndere kuti vaya vaiti Mnangagwa pfe iye zvino yaro Mnangagwa pfo saka nhau iripo kana vanhu ivava vasati vagwadziwa chaizvo inini ndisekufunga kwangu dai chipanera chachona chebhobhojani chinosunga kuti zvinhu zvisafambe dai taipiwa inini ndaitosunga kuti zviwedzere nekuti uya aiti pfe uyaiye zvinoti pfo kana musoja asati arwadziwa nemupurisa asati arwadziwa hapana chionaka vachamisa ngavambomira vakatsika pavari papo vasachinje Nekuti pakara vamunanga gwava hona kuti apa zviti veconcord vaicho nditaure zvakaita ambuya vangu vave kuzeki vava kuti shuwa kana vachitarisa vanhu vachifamba nokuti zvino kana ndandiri kuZimbabwe izvizvi ukatarisa munhu unowa tsitsi kumuhwira tsitsi kwokuratidza kuti munhu atambura ndonitaura kuti shuwa vanhu vari munhu wechikadzi anodya sadza regopinga achiona matambudzikiro ari kuita vanhu vachirwana maelections marwanira akadairo ndinorwadziwa zvimwe zvisingaiti.
Mfana uzabotsha wete sicala lokuchochozela ukuthi isituation iqhubeke imbi.
Hayi, ungakhuluma ngendlela enjalo baba, but into engiyibona uyabona ukuthi umuntu nxa esithi ungakhangela abantu abayecelebrata laphana ukuthi eyi uyazi ngithabe ukuthi umnankagwa ungenile, mnankagwa phe umama lowana ungaplaya i-odiyana suntshela namhla ukuthi nxa ngakhuluma ukuthi nxa umuntu izinto yena lowana esithi mnankagwa phe nxa engakazi ubuhlungu then hayi sisekatshana
Mhlanga nje.
Hayi, siyabonga ungena uhlelo Mhlanga.
Lami baba
lo bekungumlaleli weStudio 7 ke uMhlanga usixhume kwele Botswana isa 8:30 njalo sikuhlelo lwe-Live Talk. Tonight we are talking about the deteriorating social economic situation in the country as millions of Zimbabweans battle for survival. We have as our guest tonight Masimba Gutshera, an economic analyst, as well as Rejoice Ngwenya, another economic analyst. Sithathe umlaleli ecingweni. Umlaleli kunjani?
Tabona ngoku kunjani?
Hayi, siyaphila singabuza wena.
Mina ngumpofu la.
Yebo mpofu, usixhoma ngapi?
Ngilapha mina ngihlala eMandastri khona lapha una la uthwa kuseMandastri.
Ngapi konapho?
eBelmont.
Ziyathunqa yini?
Akulanto ethunqa lapha kubolile yonke into lapha kwesinye isikhathi uyabona siyayenza lapha siyayenza igolidi lakho uyathola ukuthi khona. Ngesikhathi senza izinto zangkhona amagedi kawaseko
yebakithi sikhuluma nje akhona
inumbelaba abanye abangapha ngemva kwethu ko-Ocean laphana tuzane nekhango uthole lakho ukuthi akula
ngithi amagedi sikhuluma nje kunje akhona namhla kumbe kakho
kathese akhona kuyenzakala ukuthi anytime ayahamba
yebakithi
sithwele nzima kuleli lizwe leli senze ngikhumbula mina uyabona inkomo ngifike lapha ngomnyaka ka-1967 kodwa ilizwe leli idorobho leli lalinganje
ubuvela ngapi khonapho
ngivela lapha esigodini khonapho komvomanzi
okay
wawulanda
intuthu ezazithunqa leso sikhathi
lalithunqa idorobho leli ngena umsebenzi lapha kusasa ngivuye ngishiya ngingena kwenye indawo manje khathesi ungawungena uyawungena umsebenzi yao sokufana uhlale khonapho phela
yebaungawushiya
kuyakushuka
kwenziweni pompofu lungisizwe njani udaba lo
nkomo mina ngihlala ngikuzwa khonapha uyazi ngiyakulalela insuku zonke ilanga liphuma lisiyathona nje ngiyakulalela njalo nxase sizwa kuthiwa namhla inyuzi zifundwa ngunkomo ngiyakhipha indlebe zami zonke ndlalelisise kulabanye laba kuthiwa ngophilip gawule lalaba umdala lo philip kuthiwa mbani lo wempophoma lo kuthiwa mbani uJoseph Tuma elihlala liqotha laye kodwa ke into azenzayo zani ungathombe kumbina kakubona okuyenzakalayo elize khathesi nginje so ngilele ngedlala kangidlanga lutho
ebaiyastri
khonapha kodwa kangidlanga lutho
sokukubi kangako mpofu
kubi kakhulu mina imali yami ngayikhweli lapho engicela khona ukuthi ngisebenze kumbe dobhadobhe kanikwa lutho iminyaka isihambile njalo le mali engangiyithola kayitholakali
so uthi ulele ngendlala lamhla nguwe wedwa kumbe lo mdeni wonke
ezomdeni wonke silele ngendlala kumfeli kangcede alindumezela idola leAmerica engenalala njile kusasa.
Ewakithi barikutaura vampofu barikutaura vampofu anzi kutaura kunoku ndine nzara nefemili yangu tikuraya nenzara hapana chiri kufamba.
But sisemagetini wona la abalayitwa industry khonapha but asidliluto sesikhangele wona amagesi umduli kuphela ukuthi khona wona ngilale ngiphila kuphela nginyatha amanzi.
Hayi kunzima kuzalunga baba umpofu, siyabonga ungena kuhlelo baba.
Nami ngiyabonga kodwa Nkomo ngiyacela into esikhathi esiningi ekuseni emini ntambama konke ngihlala ngililalele khonapho. Ngiyabonga kakhulu nje ngokuthi ngingenile lami.
Hayi lathi siyabonga uxhaso lwakho mpofu.
Libe lami lingithinta inamba zami zithiye khonapho e-reception yenu.
Hayi siza kufonela baba, siyalibonga uxhaso.
Kodwa ukhuze labo ogawule la ukushona la ngakude kuleta abadlayo ngezano. Hayi bayekele ngakula nto baphilisayo.
Alright,
Joseph Chumana lo lubatele so yimi ngiyakhuluma khona.
Hayi sizawabizela induna yakondolwane izabakhuza. Siyabonga mpofu.
Alright Nkomo, lilale kuhle mdalami. Mina sendilala nje kuphela ndlala thamanzi lale.
Hayi siyabonga uzalunga ba.
Alright, bye-bye,
mtala wangu. Okay, bye. Nazi mtereri mafi.
Maybe before we take our caller, what was Mr. Mpofu saying? He sounded very distraught.
He's saying things are so bad that he and his family are sleeping on empty stomachs tonight. He's saying, of course, there's electricity tonight, but there's nothing to cook.
Very sad indeed. Yeah. Hello, caller.
Yebo.
Makadi yenyu?
Ya ngiyaphila ngiyakhuluma mama.
Yebo, mana Nkomo.
Ye, khuluma baba, sikhuluma lo bani?
Ngikhuluma lo James Phiri ba.
Yebo Phiri, uxhuma ngapi kwenda?
Ngisemathinge plan 3.
Oh, kumachinge.
Ye.
Akusiphi umbono wakho? Liphila ngcono yini khona hapa?
Hey, kunzima lapha ekhaya.
Yebo kithi. Esitolo lapho kuyathengeka yini kumbe sokukhwelile kukhwela njalo nje?
Esitolo akusathengeki, intengo yakhona iyakhwela, abantu basebenzisa irandi lelo elingasavunyelwayo, sesiphele nzima, sisakwazi ukuthi thina siyalithatha ngaphi sihlele ekhaya.
Ngababotshwa yini abathengisa ngerandi?
Babo cha kodwa anti sekuthengiselana ngokuthi lo nyamazi nomakhelwane vele kase zangizophila.
Neva kithi kwenziweni pho Phiri?
Eyi lapha mina lokuthi singenziwani angazi, mhlawumbe abantu kumbe bavele nje bavuke bevalile izitolo kuke kuhlala iviki yonke kungathengisi ukuze abantu bebone ukuthi kunzima.
Befe ngendlala manje abantu nxa bengasathenganga phela isitolo zivuliwe.
Ya kumele basitokhe bayebeke ukudla ezindlini bese kuvalwa nje kuye kumilizwe ngoba nansi ifuyeli le iyakhwela and ngananzelela ikhweza nguyi-president. U-president nguye lamagaraji la akazuvala and amabhasi la akazuphathela mahhara ukhweza ngabomi ifuyeli ngoba imali yakuyo.
Hayi siyabonga Phiri, sile themba kuzalunga, bathi themba kalibulali.
Yeah, I see.
That's Piri, Mr. Piri from Plumtree. Kumachinge.
What is he saying?
He's saying, you know, just like Mr. Mpofu, he's saying things are really bad. In Plumtree says some people continue to trade in foreign currency, especially the rand, but he appears to be he sounds like a pensioner because he says, I'm not working, I'm seated at home, and there's no way of me getting foreign currency, so things are tight.
Vangwenya tombodzo kwa muri mamuri kunzwa vatereri vedu vanga vari kutaura tanyanyo batwa na vampofu vanga vari kuti ivo vanga vati vari ku Belmont handiti kuplawaya vachiti nasi vari kutorara vasina chavari kudya. Nyaya dzakadai muri kusangana nadzo here mamuri kufamba umu? Iko kwa muri ku Zimbabwe.
murumunza ine
ehe vangwinya
achokati ichokwari nokuti kana uchitopinda nyango vanosevenza iko zvinonyabo uchisevenza mari yacho yawakabata iri muhomwe haifambirani nezvido zvako saka kungopinda mustoro macho nyango chiri kuchingwa chiripo chiri $5 kana kuti shuga yakwira haukwanisi kungozvitenge vanhu vazhinji vanhu ichokwari vanotovata nezhara asi anenge ane shungu vana vanenge vachichema chema vari kumba saka nyayanga ichitaurwa navakumi kuti vashandi vari kutochema vachitiko mihoro yacho siyadi kukwira kuti tikwanise kuti titenge zvekudya asi zvandaira nezvekuti chinowanzotyisa ndekuti kana mihoro ichikwira inflation yacho inobva yakwira zvekare saka ndofunga inini indasi iri kufunga kuti vakaramba vakabata mihoro ipapapo vanhu vachaita vashoma vanotenga yozoita kuti mitengo idzike asi ava vakwanisi kuti vadzikise mitengo nokuti vari kutenga ne9 bondi kuti vakwanise kuripesa saka ndinorumbo kuti nyaya yezhara vanhu vachivata nezhara icharamba ichienderera mberi vanhu vachifamba netsoka vachienda kumaba svika zvinhu zvadzapiriswa.
Mnumzana kuchera spendu kekuwe umzwile ubaba Mpofu ube sithi yena lo mteni wakhe balala ngendlala namuhla lanxa nje amagesi ekhona koBulawayo akula lutho lokupheka. Yebo sokufike kulelo banga lokuthi abantu sebelala ngendlala umankoyo uselala eziko mpela.
Yeah, and ungakhangelisa ubaba Mpofu usedolobheni emaphandleni laphana okwaba le drought into zinzima ukwedlula lokho ngoba abana lutho engxenye bathengise abakulimeyo okunluthwane so i-drought ifithi ukuthi unabantu abaningi abalala lendlala singahamba emaphandleni sizabona ukuthi abantu bangikhona baningi kakhulu kodwa umbuzo ebenginawo ubaba uNgwenya uyasitshela lapha ukuthi iholo lingakhwela uzaba nge-inflation kodwa sokusitsho na ukuthi abantu bethule nzima ngoba nxa bengelayo imali usebenzisa ukuthi bathenge izinto abamele babe nazo ekuphileni benze njani ngoba nxa besebenza babe bekhangelela ukuthi izimali abazitholayo kumbe iholo labo umele libakwanele ukuthi baqede inyanga kodwa nxa iholo lelo nxa se kuyukuthi alisahambelani lentengo ezikhona kungenziwa njani nxa kuyukuthi yena esithi akumelanga sikhweze iholo ngoba sizaba nge-inflation khathesi i-inflation iku-175% kodwa there is still a mismatch so what is the way out.
Baba uNgwenya pendula khona.
Got me a bit wrong. Angizange thina akumelanga iholo likhwele. Ngithi mina bona abamanager i-monetary economy yethu bathi bona nxa achikhathesi into ziyakhwela ngoba i-petrol ikhwele iyayiyi-cost push kutsho ukuthi ama-cost okudinga izinto ze-stocking iwayenza ukuthi intengo yakhona le-cost yemali yethu yakhona kodwa bayenaze bakhwenze futhi ama-wage sokuthi ba yi-cost push inflation plus wage push inflation which vele ama-wage akhona kasoze futhi avele akwanise ukuthenga ngoba sokukhwela konke imiholo le-cost push le-wage push so ngibona ngathi mina ama-fiscal authorities babona ukuthi bengahlala benyundezela imiholo yabantu kuza kuba le-consumer resistance sokusiba leludaba lokuthi abathengisayo behlise labo intengo kuthi abathengisayo labo bayakhalakhala besithi asinye sihlise ngoba idola lakhona selithengwa so singathi ngesikhiwa yi-vicious circle kumbe i-paradox kodwa vele mina ngithi kufanele kube le adjustment ehambelana le-consumer basket.
Vajekesa ipapo vangwenya zitine mtereri parunare mafi.
Hello, caller.
Hello, Magadize.
Ai watiri waditukutora nani uyezwe murikupi?
Murikutora na Brian Matanda ndiri ku South Africa ndu Rustenburg izvozvo.
Ai wakwakadiko ku Rustenburg uko?
Rustenburg ainozi kia kia ndizvozvo.
Ai wandizvozvo chero muri wapenyu. Atipewo pfungwa dzenyu.
Ya, anzazi inini ndinyaya kubatikana chikuru nenyaya yekutika kumba kwedu. Nekuti katikatarisa hurumende yedu inenge isina kana chido navanhu.
Sei muri kudaro.
Dai vari vanhu vanonzwa tsitsi vangade vachitombofungawo kuti toita sei kuti kuwanikwe chingwa chaicho kana magetsi zvavo. Because those are serious things zvinofanira kuti zvivepo kuti vanhu vararame zvakanaka. Ndouya futi ndobvumirana na baba Mushanga waripinda kutaura manje manje. Kuti dei vanhu vamboregera zano PF iite inyatsoona yega kuti manje yasvika pakukundikana. Nekuti kana tikati timanyire futi kuti paite dialogue, paite government of national unity, havazooni kukanganisa kwavo. Saka vanhu vese vaiva vaipemberera kuti Munangagwa tsiri, Munangagwa tsiri. Kavanyatsozviona kuti Munangagwa wavakafarira kuti aipinda apa, vakafarira n'anga yakabata mai. Saka zvekuti kana zvikanyatsooma chaizvo chaizvo, munhu wese nyange pachanzi mavhoti chaipo chaipo, unonzwa ambuya panorigwa mavhoti, panenge paita vamwe vanhu vanenge vavhota. Asi pakashaya munhu awani chaiche anovhotera ZANU-PF, vanoriga mavhoti acho vamawana kupi?
Mashoko makukutu hanzvadzi.
Saka of course handikurudziri kuti vanhu tinyatsoshungurudzika tirwadziwe, asi nechokwadi ndechekuti kana zvikanyatsosvika patiti chaipo chaipo zvazvosvika paboiling point, nyika yese inotenda manje totaura same language, munhu wese anosvika pakunyatsoona kuti problem iri pakati.
Aiwa mashoko makukutu, tinokutenda ichaizvo mukoma kwamuri ikoko kuRustenburg uko, muve nezuva rakanaka.
It's 13 minutes before 9 o'clock and this is Live Talk. Tonight we are talking about the deepening social economic challenges. And we have economic analysts for our guests. That's Masimba Buchera as well as Rejoice Ngwenya. Coming to you, Mr. Guchera, how do we overcome the deepening fuel shortages in the country? The government has been saying we have enough fuel, and they have been saying, after being proven that they were wrong, they were saying, okay, the crisis will just disappear in a matter of weeks, but several months. And now we are into this crisis, and the situation is only worsening. Mr. Guchera?
Hello?
Yes, that question was for you. How do we overcome the fuel challenges?
Yeah, I was actually responding to that. I think that maybe it put me on mute. I think that Mr. Ngwenya started pointing out to where the problem is. The issue around cartels, the issue around mispricing, the issue around a dishonest government. Now, we have a situation where our government wants to control the price of fuel, but now is saying that they will not give people, fuel players, money to buy fuel. But we also have a serious problem that we now have a small cartel of people in the fuel industry who are causing this chaos. As you are very aware that most of these fuel companies are now owned by a few conglomerates. I think at one point we had some a shady company called Trafigura supplying most of our fuel companies through some negotiated deal with one of the one of the fuel executives. So the problem that we have is that we don't have a liberalized fuel market, which we are supposed to have. If we have then a liberalized fuel market, it means that we will have a sufficient competition. In the same way that we also don't have a liberalized market in terms of bread and in terms of most of these things. So at the end of the day, it's only Nkomo Enterprises that supplies the whole nation. Mm-hmm. So when Nkomo Enterprises suffers a problem, any problem, it means that the nation also has to suffer with Nkomo Enterprises. So we need to ensure that we have enough players. Then we also have to ensure that government goes to its core business of regulating and enabling businesses to operate, rather than also wanting to be a player in the same businesses, in the same business. Mm-hmm. There is no point in government making offers and opening these tax shops or these grocery shops where they are saying they are going to have cheap products. Let them allow businesses and put in enabling legislation for businesses that is in Kenya, going our stores to be able to operate in a bigger way and in a safe way. The fact that government also wants to then be a player in an area where they regulate is, I think, one of the biggest problems that we have. And if we remove that from fuel and from most of the market, then we will start going in the right direction.
Aiwa mashoko. Makushoko makuku tu asitina caller rige, itutori last caller weda. Hello caller? Hello caller? Caller ningaduna, ndizi nufunga vambu, bata for a long time. Vangu wenye ameno mripo ili motipo maasho kwenye kupedzira. Zoe tuwa sehi kutishu njigadziriswe.
Chokwa di chataru na wakuchera kuti urumendi nga isi ya nemezu nga kuti ite zuma business.
Mm-hmm.
Iyo nga iti nga wakadirise kuti ma policies, emi temo zifandira nemezu na unika. Dot industry no bakunze kwenyika michina mitswa, marizu no bakunze kwenyika mitemo nga iti gadirise kwa nwa. One of the because members are one of the industry, middle class, kikwira ni industry, saka zikaita kuti mitemo nga igadiriswe kuti michina nevanounza mari vawande ndokuti tinge tichitangira kuti infrastructure yedu inenge yakuresponda kune mari dzinobva kunze kwenyika.
Ntonga.
Udaba lwamagetsi Ngwenya, lodaba lwefuel lona lungalungisiswa njani? Ngoba amagetsi lefuel really yiko okuphethe i-industry. Njengoba kusilela khonoko akulalutho oluhambayo elizweni.
Ya, ukukhona ukuthi njengoba phela singasezifile sikwazi ukuthi sikontrola amanzi angena kwiZambezi, sesifanele silungisise ama-thermal power stations yethu. Ikhoro yakhona filayo eningi, amalahle maningi, ngakulungisiswe uloliwe alungisiswe ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthwala amalahle sihambise eminyathi ewange ngaphilangaphi, kwenzela ukuthi sustaine amagetsi amanzi engangabi khona. Uhulumende kayekele ukungenelana lakho. Wama-tarif ukukontrola ama-price uyaphambanisa futhi kayekele kube le-privatization, i-commercialization yamagetsi, bazilungisele amagetsi azakwa khona.
And the guy who was given the solar tender in Gwanda recently, the South African guy, he says that in a few months' time there won't be any load shedding in Zimbabwe. He will finish it all. Do you believe that?
That is almost impossible, because if you look at the demand side, almost like 2,000 megawatts. We are operating at 36% productivity. If we were to up the production of our industry to 80%, we'll need probably upwards to about 4,000 to 5,000. So this guy is a dreamer. He's your typical gangster, your typical criminal industrialist who wants to create stories. That is not possible. We can have small solar units at domestic level and at community level. But what he's talking about, it's almost impossible. We are a big power consumer and we cannot resolve this problem by just rhetoric.
How about more solar farms? Isn't that where, you know, the answer lies for our power problems?
Absolutely. Because if you listen carefully to what Matthew was saying, was that the independent power producers, it's not that they're not there, but it's because of the tariffs that are controlled by the government. So if the solar sector is opened up for competition, the tariffs are removed for equipment, and individual solar plants are allowed at the community level, then we can take one third of the domestic consumers off the grid, but the commercial consumers still need their data, and it's going to take a bit of time for us to get out of this mess.
Mm-hmm. Please do stay on the line, Mr. Ngwenya. As we wrap up, Mavi, we have 5 minutes remaining on the clock.
I think let's also just acknowledge some of our followers here on Facebook. Tangatambo kuisendeka ipa side mbijana sindrukona muruku commenta mchendera na nezuri kutaurwa pana Timi Vibs arikuti brother, we have two powerful forces that are rescuing Zano, which is the security system and the cartels. Once these two are broken down, Zano PF will definitely be truthless, simply. So only pressing this button, those guys, zvakawanda wanda zvavari kunyura. Pana Courtney Mepi, Courtney Aripano, Onias Nzua, Aripano Top Fan Wedu, Tandiwe Gumbo, Aripano, Pasmo Muchavira, Aripano, Tunokutendai, kunge manga muinesu, over to you, Mtunga.
Mr. Aguchera, the Zimbabwean dollar, we understand, is coming very soon. How will that be helpful in so far as rectifying our economy will be?
There will be no change in the immediate future, because what is the problem is not the currency that we are using, it's the system that we are under. As we are saying, we have a government that is hell-bent on remote controlling everything, even in areas where they are not supposed to be controlling. So even when the same dollar comes, it's just a change of removal of the bond notes. But in actual terms, that will not change anything very fast for the Zimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo ye Zimbabwe dollar, inenge iri currency chaiyo here kana kuti I currency yatinoona yemhepo yepamafoni yema RTGS nema bonds, zvinenge yakamira sei pane zvamuri kunzwe?
Currency yemhepo hatisi kuti pane nzira yatinga kwanisa kuitiza for now, kusiya kana takwanisa kuisa cash yakawanda muekonomi ne tichatomboramba tinayo currency iyo yemhepo. Asi dambudziko chairo chairo harisi rekuti tava necurrency here kana kuti hatina. Dambudziko chairo ndere system yacho yatiri kushandisa, kuti chero currency ikauya muchaona kuti inokwanisa kuuya ichipinda mugomba. Nekuti zviri kunetsa ndezvekuti value yatinenge tichiipa currency iyoyo, takatarisana neUS dollar, takatomboona president vachifara kuti mari yedu ndo yakasimba muno musadhaki, asi airi kutenga chacho hapana. Ukaenda kuSouth Africa nemari yavo iyoyo isina kunyanya kusimba, haitenge sugar ne$13 something yavari kutaura yatiri kutenga nayo mumomo. Saka iroro ndo dambudziko rekuti we need to change the system and the way we are doing things. Even then tikaunza mari nyowani and so on, that will not help.
Aiwa, tinotenda nguva yedu Ntunga inenge yadyanana. Ameno kana une zvekuvharisa nazvo.
We did nothing besides thanking our guests, that's Masimba Kuchera and Mr. Joyce Ngwenya, both economic analysts based in Harare. And we would like to thank you, our listeners and viewers, For making another date with us.
Tinokutenda ive sivanga varipano nesu pa life yedu varipa vio eshona. Ramba yemchi janya pakanzi share kuitro tiva mwovas na kukona iva vavakona. We thank your guests as and what Tunga has just done. Our economic analysts were helping us look into the current economic crisis facing the country. Thank you once again.
And please do tune in again tomorrow on Live Talk at the Youth Forum. The connection. Mike will be hosting some of the Mandela Washington fellows here in Washington. Good night, Zimbabwe. I'm Tuna Milinkomao.
And I'm Marvelous Mtanganyahuye. Good night.